Mumwe mudzimai anogara kuGlenora uye achidzidzisa mumbare, amai Mary Chimashu, vanoti vakadzi vakawanda zvikuru vemumusha wembare vari kuremerwa neupenyu, izvo zvava kupa kuti vagare vakasuwa nekushushikana kuti vachararamisa sei mhuri dzavo, sezvo misika yaivawanisa mari yakaputswa. Mary Act 1. Amai Chimashu vanoti vakadzi vari kunyanya kushushikana nenyaya yekupazwa kwemisika iyi. Ichembere dzisina mabasa uye dzichichengeta vazukuru vadzo nherera. Chembere idzi dzinorwarawo nematenda eshuga nehigh blood pressure, zvinova zvirwere zvinodhererwa nechirwere checovid-19 kana munhu achibata. Amai Chimashu vanoti sekutaura kwenyanzvi munyaya dzeutano, vakweguri vagara vaine zvirwere nechekare ndivo vanodhererwa zvikuru nechirwere checovid-19. Mary Act 2. Amai Chimashu vanoti vakadzi vanorarama neutachiwana weHIV ava havana zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19 nokuti zvinodhura kuzvitenga. Mary Act 3. Amai Chimashu vanoti sezvo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19, madzimai aya haana kwekuungana achiudzana zvinovanetsa. Izvi zviri kupawo kuti pfungwa dzavo dzisagadzikane. Mary Act 4. Mumwe mukadzi anorarama neHIV, amai Joanna Kasirori, vanotiwo vari kushushikanawo nekutyira kubatwa nechirwere checovid-19, sezvo vane zvimwe zvirwere zvakaita seshuga, high blood pressure nechirwere cherurinda. Joanna Act 5. Mumwe mukadzi anorarama neHIV, amai Joanna Kasirori, vanotiwo vari kushushikana nekutyira kubatwa nechirwere checovid-19, sezvo vaine zvimwe zvirwere zvakaita seshuga nehigh blood pressure. Joanna Act 5. Nyanzvi yezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti kushungurudzikana mupfungwa hakuna kunaka sezvo kuchikonzera chirwere chepfungwa kana kuti depression. Dr. Murambidzi vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira kubva pakatanga kuvharwa kwemaindasitiri nemisika, asi vanoti chirwere ichi chinorapika kana chikakurumidzirwa. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa munyika, Dr. Sacrifice Chirisa, vanoti hurumende ine huronga hwekupinda muvanhu ichivadzidzisa nyaya dzeutano, asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19. Gurukota remagariro evanhu akanaka, Professor Paul Mavhima, vanoti hakuna munhu anofanira kushaya chikafu nokuti hurumende ine chirongwa chekubatsira vanoshaya. Professor Madzima vanoti kune vanhu vanodarika 200 ezviuru vakatonyoresa kuti vawane rubatsiro, zvokuti vamwe vakatotanga kutambira mari munhare mbozha dzavo kubva mwedzi wapfuura. Asi vanhu vakaita saamai Kasirori nevamwe vakawanda munyika vanoti havasati vawana rubatsiro rwuri kutaurwa nehurumende, izvo zvicharamba zvichikonzera kuti vanhu vakawanda varambe vachivhiringwa nezvirwere zvepfungwa sezvo vanenge vasina pekutangira. Ndakamirira Studio 7 mumusha weGlenora muHarare, ndini iri Mudzani.